vachitaura kumusangano wakokerwa nevaturi venhau vanonyora nhau dzine chekuita nezveutano vanoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati vanhu vatatu vakatobatwa necholera vachiti vese vakabatwa nechirwere ichi vanoshandisa tsime rimwe remvura
makesi cholera aya ese ari 11 akabva mubudiriro 1 area and zvatakaona ndezvekuti vazhinji vacho ava vanoshandisa a well iri pa104 dzimba dzevanhu ivava
vavhere vati vakatovharisa tsime iri uye vari kupa vanhu vemunharaunda iyi mvura pamwe nemishonga yekuchenesawo mvura vayambirawo veruzhinji kuti vakaona voita manyoka vamhanye kuzvipatara nemakirinika
tinoda kuti vanhu vaende pamakiriniki iri papedyo kana vachiita manyoka munhu wese anenge aita manyoka ngaende pakiriniki chese chinonzi manyoka muHarare kana mashuva nemanyoka atibhadharisi munhu anongoenda pakiriniki ari pedyo unorapwa maHarare
vatiwo kurwisa chirwere chemanyoka kanzuro inofanirwa kugadzirisa dambudziko remvura nekupfachuka kwepombi dzinotakura siweji nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano vahenry madzorera vati kolera chirwere chinokonzerwa netsvina
saka vanhu vachirwara kolera zvinoreva kuti mvura yavari kunwa iri contaminated yakasvibiswa netsvina uyezve maoko avo haasi kugezwa zvakakwana kana vachinge vabva kutoireti kana kunge vachinge vamhorosa vamwe vanhu vane utachiona mumaoko avo
vamadzorera vati hurumende inofanirwa kutora matanho ekupedza chirwere ichi
tinotokurudzira hurumende kuti ngaiwedzere utsanana mumadhorobha medu ngavasaplai mvura yakachena kumacitizen yakarapiwa nemishonga isina zvirwere ngavamekeshuwa kuti izvo hapana chipe zvinoitika nyaya yekuti izvo pombi dzetsvina dzinopesana nepombi dzemvura idzo dzakaboka boka tsvina yese ichibvidhidza ichipinda mupombi dzemvura
mukuru werimwe sangano rinomirira vagari veHarare Residence Trust vaprosha shumba vati havaoni Harare ichikwanisa kuzadzikisa donzvo rekupedza kolera panosvika 2028 sezviri kutaurwa nehurumende
matambudziko akawanikwa mugore ra2008 na2009 pakafa vagari vanokwana 4027 zvinhu zvaifanirwa kugadziriswa hazvina kugadziriswa zvakafanana nemapombi ari pasi apa anofambisa masuwa neanofambisa mvura
vashumba vakurudzirawo kuti vashandi vezveutano vadzidzisawo veruzhinji matanho avangatora kudzivirirawo chirwere ichi
nzvimbo dzinogara veruzhinji hakuna mashoko hakuna information iri kutenderera kuti vanhu vanyatsozive zvavangaite uye hatisi kuona vashandi veutano vachitenderera vachiita dzidziso
mumwe mugari wemuHarare valancelot sikirai vati kanzuro yeHarare inofanirwa kuwanisa vagari mvura yakachena
tanga takuona mvura yakungoenda tepe tepezoka usiku kufuma kwaveza isi siku saa zvinoita kuti vanoteka mvura kuzvizi zvinoverera ikoko mvura yaya haichagadziriswa haichabhoisi yaungoshandiswa
studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna meya weguta reHarare vajacob mafume sezvo nharembozha yavo yanga ichingorira isingadairwi ongororo yakabudiswa nebazi rezveutano nezuro inoratidza kuti kusvika pari zvino vanhu mazana mashanu nemakumashanu nevashanu kana kuti 555 ndivo vari kufungidzirwa kuti vane chirwere chekorera asi pavanhu ava zana negumi nevashanu 150 vakaongororwa vakatobatwa chirwere ichi vanhu gumi nevanomwe pari zvino ndivo vari muzvipatara nekuda kwechirwere chemanyoka ichi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.